Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 22 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti chirongwa cheCommand Agriculture hachina kubudirira padonzvo racho rekuwanisa nyika chikafu. Hurumende yazivisa kuti vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasuku were vachatorerwa purazi ravo. Dare re Senate nasi riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI nasi raburitsa ongororo ya rakaita pachirongwa cheCommand Agriculture inoratidza kuti chirongwa ichi hachina kubudirira padonzvo racho rekuwanisa nyika chikafu nekuda kwekuti paishandiswa zvematongerwo enyika uye kuti chaitungamirwa nemauto ayo anoita zvinhu zvavo pasina kujeka. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwezvakabuda muongororo yavakaita zviri mugwaro rakanzi Command Agriculture, Post Mugabe Authoritarian Consolidation, mukuru weZDI Dr. Pesai Ruhanyavati, donzvo rechirongwa ichi raive rekuti nyika iwane chikafu chakakwana, asi izvi handizvo zviri kuitika. VaRuhanyavati kunyange hazvo hurumende ichiti chirongwa ichi chakabudirira, zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti gohwo riri kutodzikira kubva pakatanga chirongwa ichi. Mumwaka wa2016-2017 uwandu hwechibage chakakohwa munyika hwakadzikira nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana zvichienzaniswa nechibage chakange chawanikwa mumwaka wapfuura. Ongororo yeZDI inoratidzawo kuti kunyange hazvo hurumende yaiwedzera mari yaishandiswa pachirongwa ichi, uwandu hwevanhu vaida rubatsiro hwaitoramba huchikwira, uyewo uwandu hwechibage chaiendeswa kuGrain Marketing Board hwadzikira zvakanyanya. Mumwaka wa2016 na2017 GMB yakawana miriyoni nemazana maviri ezviuru zvematanhu echibage, muna 2017-2018 ikawana miriyoni nezana rezviuru zvematanhu echibage, muna 2018-2019 ikawana matani mazana maviri ezviuru nemazana maviri echibage. Dr. Ruhanyavati, zvabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti kunyange hazvo mvura isinawo kunaya zvakanaka, mari Command Agriculture haina kushandiswa zvakanaka, ndosaka nyika iine nzara.
Mari haisi kushandiswa nemazvo, haisi kushandiswa kuita zvayakanzi itwe, iri kushandiswa zvinhu zvirizvo. Plus vanhu vanonzi vaite Command Agriculture nenyaya yekuti Command Agriculture inenge ine mauto mukati, kuti vanhu vanotosupervisa program vanhu vekuMinistry of Defence. Vanhu havakwanisi kutaurira maofficials aya kuti isisu munzvimbo yedu yeu yatinayo kuno kuzaka kana kuti kuno kucholocho tinoda zvakati 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 kuti tikwanise kuita production inobatsira civil food dzedu. Vanongouya ungonzi vongopuwa mbeu, pamwe mbeu yachoni kune kusina irrigation, haikwanisiki kuti vaishandise kuita production, inopedzera yatengeswa kana kuti yatoitwa zvisizvo. zisinga indirani kuti ishanswe for commander agriculture.
Vatiwo zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa paongororo iyi zvakataura kuti hazvifari nemutengo wechibage weGMB uye chirongwa ichi chiri kutadza kuti varimi vaendese chibage kuGMB. Ongororo iyi inoti nekuda kwaizvozvo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvevanhu zviuru makumi mashanu vakawana mbeu nerumwe rubatsiro muna 2016-2017 pasi pechirongwa ichi havasati vadzorera mari yechikwereti ichi kuhurumende. Varuhanya vatiwo zvakabuda pachena muongororo yavo kuti vanhu vazhinji vari kuwana rubatsiro pachirongwa ichi havakodzeri, uye muchirongwa ichi mune zvimatongerwo enyika zviri kupinzwa mukati zvichigumisira zvapa kuti pasave negoo rakanaka. ZDI inoti Command Agriculture chirongwa chakanaka chinogona kubatsira nyika kana chikaitwa zvakajeka pachipiwa varimi vanokodzera rubatsiro rwekurimisa.
Tinoda kuti Command Agriculture kana kuti programu iyi isava nechokuita nemauto, itwe nemacivilians anoshanda muhurumende kana kuti kuministry of agriculture ichisupervisewa neministry of finance vanoona kuti mari dzinoshandiswa sei. Asi zvinoda kuti itwe audit yakachena kuti ndiani anoishandisa, yabatsira nyika chii, magaps aripo angaitwa kuti tive nefood security munyika medu ndapi. The command aspect of it atide zvekomande zvokuarmy, iye haifani kunge iri komande, atidi zvekomande agriculture. Tinoda open agriculture iri pachena inobudisa izviga zvekuti munyika tisapema kana nguva yenzara yaitika.
Mumwe murairidzi wepachino University of Technology Dr. Ted Mungwari vatiwo gwaro reZDI rinoburitsa pachena kuti Command Agriculture iri kutadza kuzadzikisa zviga zvayo, uye dambudziko iri rinofanira kugadziriswa kuitira kuti nyika isarasikirwe nemari yekunze pakutenga chibage.
Chinoratidza kuti Command Agriculture haina haisi kubudisa zvayakagadzirirwa kuti uchi tiwane chibage munyika munomu. Chiri kutodzikira pachimbo yekuti chiwedzere. Saka ripoti iri kubudisa pachena kuti Command Agriculture haisi kuunza zvakatarisirwa nenyika kuti ibatsire nyika vanoregere kufane nzara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvekurima vaParents Shiri kana wokukambani yeSakunda iyo inofambisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti vanoti kudii neongororo yeZDI. Asi hurumende yakabvuma kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka, uye gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vakatozivisa kuti kutanga mwaka uno vese vanoda kupinda muchirongwa ichi vave kuzonyorera kumabhanga akaita seCBZ, Stanbic, Agribank nemamwe kuitira kuti vapiwe zvikwereti zvekurimisa. Mumwaka wapfuura, Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo yaibhadhara makambani aipa varimi mbeu, fotireza nezvimwe. Komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee iri kuongorora mashandisirwo akaitwa mari pachirongwa cheCommand Agriculture mushure mekunge mahofisa Auditor General ataura kuti madhora anodarika mabhiriyoni mapfumbamwe akashandiswa zvisina mvumo yeparamende pachirongwa ichi. Komiti iyi inotungamirirwa navatendai biti veMDC iri kubvunzurudza makambani ese ane chekuita neCommand Agriculture, kusanganisira kambani yeSakunda iyo inonzi ndiyo yakaita basa rakawanda pachirongwa ichi. Donzvo reongoro yeZDI raive rekuongorora kuti chirongwa cheCommand Agriculture chiri kubatsira nyika sei, chinofambiswa sei, uye kuti veruzhinji nevarimi vanochionawo sei. Vanhu mazana maviri kubva kumashonaland east, matebeleland north, vulawayo, matebeleland south, Harare, Mashonaland Central neMashonaland West ndivo vakabvunzurudzwa muongororo iyi. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa, uye vanhu mamiriyoni masere vari kuda rubatsiro rwechikafu kusvika nyika yaita goo rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare reSenate nasi riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vakashandisa masimba avo zviri kunze kwemitemo apo vakaedza kuda kusapa mari yekutenga zvombo yainge yapiwa nyika yeUkraine iyo iri kunetsana nevakaipandukira vachitsigirwa neRussia. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa mari yainge yanzi nedare reHouse of Representatives iende ku Ukraine vachinzi vaida kuti vamanikidze vatungamiri venyika yeUkraine kuti vaongorore uori wavanoti wakaitwa naHunter Biden mwanakomana wevaive mutungamiri wevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. VaTrump vari kupomirwa zvakare mhosva yekuda kukanganisa dare reHouse of Representatives mukuongorora nyaya dzavari kupomirwa idzi. Nezuro kusvika mangwanani anhasi, maDemocrats akapedza maawa gumi nematatu achiedza kuti vedare reSenate vadaidze zvapupu uye kupiwa magwaro avanoti anobatsira mukuburitsa pachena kuti vaTrump vakatyora mutemo. Asi vebato remaRepublicans vakaramba kutambira izvi uye zvido zvavo ndizvo zvakatambirwa sezvo ivo vaine nhengo makumi mashanu nenhatu uku maDemocrats aine nhengo makumi mana nemanomwe mudare reSenate. Kutanga nhasi kusvika nemusi wechishanu vari kuchichisa nyaya iyi vakamirira maDemocrats vachange vachipa zvikonzero zvavo zvekuti sei vaTrump vachifanira kusiya basa nemhosva dzavari kupomerwa dzekutyora bumbiro remutemo idzi. Magweta avaTrump ari kutarisirwawo kutanga kupa divi ravo rekuti sei vari kuti vaTrump havana mhosva kutanga nemusi wemugovera kwemazuva matatu anotevera. Tabata mutedzeri wasachigaro MDC muno muAmerica vazvidzairuzvidzo avo vari kuteererawo nyaya iyi kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero andakaita ndeyekuti politics dziri kupleya role yadzo ipapa. Chokwadi chinozivikanwa, zvimwe zviri kurambwa nemaRepublicans kuti vadzvinyirire nyaya, ndo chavari kurambira mawitness nemadocuments, ndo chiri kuratidza kuti vari kudzvinyirira chokwadi kuti chisabude pachena.
Asika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwo enyika. Izvi handi zvinhu zvamanga kamusi, izvi handi zvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndo zvinoitika?
No, tinotarisira kuti zvinogona kunge zviri izvo zvinoitika, inyaya dzepolitics yes. But tinenge tichida kuti zvinhu zvive netransparency, chokwadi chingobuda pachena. Dai vakavabvuma havo kuti mawitness adeedzwa kutrial yacho yeimpeachment, madocuments ari kukumbirwa ne maDemocrats auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, mavideo evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, chokwadi chobuda pachena, ndone chakashata.
Asiwo ivoka vemaRepublicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi reHouse of Representatives vasati vauya kumatare nekudaro vaakupedza nguva yeSenate.
Izvi ndo zvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga. MaHouse of Representatives vakaisa maapplication avo nemasubmission avo vachida kuti evidence ibuditswe, asi mukuru wenyika akaramba akaramba akati hakuna chinobuda. Ivo vakati no, we'll go with the evidence yatinayo, ende zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburitse zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera during the evidence dzekuHouse of Representatives. Vakaisa maapplications, vakatumira masubmission but all were ignored. It's on record.
All right, maita pane zviri kuitika izvi, pane zvingadzidzwa here neZimbabwe?
Yeah, zviripo zvinodzidzwa neZimbabwe zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu, kuti mamembers of parliament ekuZimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo, asi kana the minority yaita kana motion yayo, tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku. Kwakada kuti kuitwe motion yekudisappear kwaitaidzamara, nyaya iyo yakatsikwa-tsikwa kuti chokwadi chisazivikanwe.
Avo vanga vari mutedzeri wasachigaro MDC muno muAmerica vazvidzairuzvidzo vachitaura vari parunare kuOhio. VaTrump vari kutarisirwa kudzoka munyika nhasi kubva kumusangano weWorld Economic Forum wanga uchiitirwa kuDavos, Switzerland. Uye vanoti padandemutande ravo reTwitter maDemocrats ari kuda kuvazodza mafuta enguruve yavasina kudya. Munhoroondo yeAmerica, vatungamiri vaviri chete ndivo vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vaTrump vakaendeswa kudare reSenate. Uye vanoti vaAndrew Johnson muna 1868 uye vaBill Clinton muna 1998, asi vaviri ava vakachenurwa nedare. Richard Nixon vakapomerwa mhosva dzakadai muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nematatu nechidimbu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekutambira mari inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica sechioko mhomwe uye kushandisa mari yehurumende zvisirizvo. VaHongwei vabvuma mhosva dzavari kupomerwa. Mumwe muto wemusouth Korea wekutanga kuva munhu ane nhengo dzose dzemunhurume nemunhukadzi ari kupika kuti achaendesa bazi remauto kumatare zvitevera kudzingwa kwaaitwa basa, zvitevera kuvhiwa kwaakaitwa kuti ave nenhengo dzemunhurume chete iye achinzi munhukadzi. Komiti yakazvimirira yemumiema yakaumbwa nehurumende yenyika iyi yapedza ongororo yayo inoratidza kuti masoja nemapurisa akapara mhosva dzehondo apo vakarwisa vanhu verudzi rwechiRohingya Muslims. Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara pamwe nekushanda muSouth Africa, reZimbabwe Community in South Africa, rinoti riri kushushikana zvikuru nekuwanda kwenyaya dzekubirwa kwevanhu, kubayiwa nemapanga, kubinywa pamwe nekupondwa kwevanhu mumisha inogara veruzhinji muJohannesburg nevanhu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano iri rinoti mhosva idzi dziri kunyanya kuparwa mumisha yeHillbro, Berea neYeovil, uko kunogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kune zvimwewo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Mutauriri wesangano iri vaBonghani Mkwananzi vanoti vave kuronga kusangana nemapurisa kuti vasvitse nyunyuto iyi uye kuti vakurudzire mapurisa kuti atore matanho akasimba pamusoro pedambudziko iri. VaMkwananzi vanoti vakawanda vari kubirwa vanotoziva vamwe vevanhu vari kupara mhosva idzi kuburikidza nemitauro yavo. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvagara zvichipomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika mhosva yekuwedzera kuparwa kwedzimhosva uye nyaya yekutengesa zvinodhaka pamwe nechipfambi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMkwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kugadzirisa kuti tiite crime summit paFebruary papo around this week because vanhu vari kuchema crime iri kuitika paJoburg area zvikuru kuBerea. Vanhu vari kuchema pasopa ipapo, vanhu vari kubatwa inkunzi yesindeve, vari kubatwa vanhu, vari kutorerwa zvinhu zvavo, mafoni nemabhegi avo, vari kubayiwa nemapanga, vanhu vakuvara, vamwe vatofa.
Tiri kuona kuti sangano renyu riri kufunga kuti vari kupara mhosva idzi zvizvarwa zveZimbabwe. Makaziwa sei kuti vari kupara mhosva idzi vana vekuZimbabwe?
Vanhu vanogara kuBerea vakawanda vacho vanhu vekuZimbabwe. Vanhu vabatiwa vanotiudza kuti vanhu ava vanotaura rurimi rwedu sekuZimbabwe. Saka zvinooneka tine vanhu vanoripota personal encounters therefore vari kunzwa kuti avo vanhu vari kutibata ndivanhu vekwedu. So tichazviziva from horse's mouth chaiwo kuti munhu abatiwa atiudze kuti ini ndabatwa vanhu vandibata ndivanhu vekumusha.
Imi makamboedzawo here sesangano kugara pasi nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu imomo muJohannesburg kuti mumbokurukurawo nyaya yematambudziko iwaya ekuparwa kwemhosva?
Iko zvino tangatisati taita like formal engagement, asi ndosaka tichifunga kuti paFebruary tiite crime summit Patisho chicha kumbira vanhu vauye tigo taurisana panyaya iyoyo kupata kwamaZimbabwe. Because problem yatinayo ndeyekuti vanhu vari kuripota macrimes aya pamapolice station. Mapurisa iwo anoenda paZimbabwe vanhu instead okudila necrime, but vanoenda kunosungira vanhu mapepa. But isusu tave kuti okay, kana macrime aya achiparirwa nemaZimbabwe, then we must address vanhu vekuZimbabwe kuti uyai tisanganise brains vedu tione kuti tingaita sei nevanhu vashomai avari kutipa zita rakashata sevanhu vekuZimbabwe.
Matambudziko apiwo mamwe amuri kuwanawo ari kukonzerwa nevana veZimbabwe?
Hakusi kujobheri chete. Masouth African ari kuchema kuti maZimbabwe is macriminal because pane this generality where crime iri kupariwa nemaZimbabwe. Ati mashoma maZimbabwe ari kuita izvi. MaZimbabwe kuSouth Africa akawandi. But then ava vashoma vari kuita crime iwayo kupata vanhu, kuita marobhari, kuita mabhekari, kuita fraudi, kuita zvinhu zvisina kubvumirika pamutemo.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Community in South Africa vaBongani Mkwananzi vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Saka ikoko kwamuri muri kurarama sei zuva nezuva?
Zuva nezuva handisingenyatsozive community nekuti zvangu inini nditoriwo murairidzi pachikoro chiri muarea.
Aiwa, zvatonaka kuti muri murairidzi. Kwakamira sei? Muri kuenda here kunodzidzisa vana? Nekuti takaona vana vekunjube uko vachiratidzira ivo vachiti vanga vasiri kufara nekuti varairidzi havasi kuuya kuzodzidzisa. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Kwatiri kuno kwangu kunyanya zvikoro zvakapotevedza uri kutoona kuti shuwa hapana kana chiri kuitika. Asi isusu sepatiri zvedu tiri kungoenda pane pambo kunopedzera wazongoitawo rube nevana wakunzwawo tipi. Asi ngochiona kuti ri kushandira hako pinani akubasa tiri kuenda zvedu. Asi ndingochingoenda kuchirwadziwa pane pasina zvekuita.
Ko, panyaya dzechikafu nezvimwewo zviri kuwanikwa here?
Ya, upfa usi towanika zvekuti utowanikwa se kutobuda kutoenda kutauni kubhindura chaiko apo iti $20 kubva kuno kuenda kubhindura. Inotowana sepatikapedzera kutenga ka sakunawo chirwuri chachakamirawo kutauni vachiti 70 cash 10 kg. Asi wakaenda kusupamaketi unosvika kunzi hamuna kana kunenge zvicha 120. Saka zvakatongooma vemucommunity chaivo chibage chavo havachatitendesa.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii semurayiridzi kudai, makazvimirira henyu?
Ini ndakazvimirira hangu ka yaingeti mamejas anenge achitora anenge achingoti maofiriti maofiriti gavi anobatsira munhu wese nekuti tirikuona mamiriro azvakaitaka. Pane mamwe masectors ekuti vari kungorarama vachingowana mari yeforeign currency vari kurarama zvakanaka. Asi tiri kuwana yedu yatinoti RTGs hapana kana kurarama kwatiri kuitaka.
Mutana Clive ari kuairport tarikangotara tiye vari kupuwa zvishingiwe nagarwe garwe rikai haringobuda pachena rangotara taiwaenda kuti kana tazvisadza zvirirega pachara hanti hari zvikwanisi.
Muri kutaura natatiye wamanokora ari kuJohannesburg, South Africa.
Taurai tinzwi.
Saka pangomiriwo kunzwa kuna vachamisa vachamisawo nemashoko avataurawo kuti mudhaya Grey Pollard havasi kukwanisa kuenda ikoko. Takagara tazviona hedu kuti mahumbwe nhau dzenhaurirano dedzaitwawo nekukasika vaedzawo kunotaura navamunangagwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mhuri yeZimbabwe ine chivimbo chakasimba chekuti chikwata chavo chemaWarriors chichabudirira mumakwikwi e2022 World Cup zvichitevera kubatanidzwa kwezvikwata kwakaitwa neveConfederation of African Football kuEgypt neZuro. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chakaiswa mugungano reGroup G, iro rine zvikwata zvinoti Ethiopia, Ghana neSouth Africa, gungano iro vateveri vemutambo uyu vanoti harina kunyanya kuoma semagungano anga achiiswa chikwata chavo makore apfuura. Vanotevera mutambo uyu vanoti Ghana neSouth Africa hadzichatyisa sezvadzaiita kare, uyezve Ethiopia haisati yasvika pakundengendesa zvekuti vanoti zvinhu zvikafambiswa zvakanaka Zimbabwe ndiyo inobudirira kubva mugungano iri. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakundwa mushinga vanoti vachitarisa ivo kuti Zimbabwe yakamborova Ghana neSouth Africa, Maurias anokwanisa kukunda mugungano iri.
Ghana takairova kakawanda even nekuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana qualify and tiri kupinda because Ethiopia hatiiziye kuti inotamba sei, but at home tregura weidya. Then South Africa kuno kutovadya.
Muteveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti Zimbabwe inofanira kuwedzera mwando mugadziriro yayo kuti ibudirire.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira pagroup apa, mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon kuitira kuti tinge tichibudirira, because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare, ndione tichibudirira.
Chikwata chimwe chete kubva mugroup J ndicho chinoenda munharaunda yegugumisira, umo muchabuda chikwata chichaenda kukata. Asi mumwe muteveri wenhabvu Muzvare Fatima Mushayabasa vanoyambirawo Maurias kuti akasaita gadziriro yakasimba anowira pasi.
Patotosunga dzisimba, tikada kuona gurupu iri kunge rakapfa vakai, tikasanyatsogadzira, ndikuona kana Ethiopia chaicha inogona kungotirova.
Vamushinga vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mitambo yayo yepamusha sezvo nhoroondo yenhabvu muAfrica inoratidza iyo kuti zvikwata zvinokunda zvine mutsindo pamusha ndizvo zvinowanzobudirira kuenderera mberi.
Tirikupinda chetangowina mahome games edu tokwalifaya.
Asi vezifa vanofanira kudoma murairidzi wemaWarriors nechimbi chimbi sezvo Zimbabwe yese yakamirira kunzwa kuti ndiani achange ari panyanga apo maWarriors achakwikwidza muWorld Cup pamwe neAfrica Cup of Nations. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti zvifa inofanira kupa basa kuna Joey Antipas sezvo ave nekunzwanana kwakasimba nevatambi zvitevera kurairidza kwaakaita chikwata ichi gore rapera.
Katanga nekampeni yake zvakanaka, dai vatombomupa mukana aita sei apedze magame akaya kuzotsvaka umwe coach, but magame ake mamwe akadhirowesa mamwe akahwina, saka anoratidza kuti anogona basa rake, dai vamusiya apedza kampeni yake.
Mitambo yenzira yekuenda ku-2022 World Cup iyi iri kutanga muna gumi guru, kuchangopera mitambo ye-2021 Africa Cup of Nations muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuSouth Africa, uko kunonzi kuri kuparwa mhosva dzakawanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti chirongwa cheCommand Agriculture hachina kubudirira padonzvo racho rekuwanisa nyika chikafu. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi nhasi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zvisizvo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.